Kwesaranga rakamiririrana nachiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association mudare reLabour Court vadhakotas vati dare rati panga pasina mapepa akakwana kubva kuHealth Services Board nokudaro nyaya iyi haikwanisika kunzwikwa zviri pamutemo.
The minister had failed to give reasons for why she had issued the show cause order and had failed to provide minutes of the hearing before.
Kukotare zvashandira ngarisina kufast konzero kuti sei vanga vapa show cause order iyewo panga pasina uchapupu hwehumwe chiremba achitsanangura nyaya yekusakwanisa kwavo kuenda kumabasa.
Before the Labour Court on Thursday.
Dare rati gweta reHealth Services Board runze mapepa sipaya mangwana unova musi wechitatu. Asi vana chiremba vatiwo kuendesana kumatara zvisizvo zvinounza mari yekuti vakwanise kuenda kumabasa nekudara zvigadzirisi dambudziko riripo. Vachitaura neStudio 7 vakasanobata chigaro chomutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati basa ravo rinovasungira kuti vavepo mazuva ose nekudaro vanofanirwa kuwaniswa mari yekuti zvizviitike.
Basa redu rinotendera kuti tikuve tiripo nguva dzose every day. Naizvozvo hatikwanisi kuzoita zvekuskipa madays kana kuregedza kuya vamwe madays, izvozvo zvinenge zvisina kunaka. Chanowana naizvozvo tinoronge pane kakukanganiswa karuitwa kanoda kufanira kuti kagadziriswe pakuti unofanira kugadzira chiri kumbokonzera kuti vanhu vatadze kuya kubasa. Ndozvo zvinofanira kugadziriswa kwete kuswero tiendeswa kumakoti because either way kutiendeswa kumakoti kana kusatiendeswa kumakoti sendi tinobuda kukoti whether yakaita sei kana kuti yakaita sei iziriyo nzira yatingatingagadzirise zviri papapo. As long as vanhu vasina kupiwa rukwaniso rekuti vaende kubasa vanongoramba vari incapacitated kuti vaende kubasa. Tachikumbira kuti dai hurumende yakwanisa kuwana nzira dzakafanira dzingaedza kuti tibatsire semachiremba kuti machiremba vakwanise kuenda kubasa mune nguva yakafanira.
Vana chiremba vadiki vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru pasi peZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakatangawo kusaenda kumabasa nemusi wechina chapfuura vachinyunyutawo nenyaya yemuhoro pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana muzvipatara. Vana chiremba vakura vanyorawo gwaro vachitsutsumwa nezvekutyityidzirwa kwavari kuita vakati hazvibatsiri kuti vana chiremba vave kuzvipatara kusina zvikwanisiro zvinoita kuti vachengetedze upenyu hwevarwere. Vana chiremba vachirowo hurumende vachiti mari yakawedzerwa nezvikamu 60 kubva muzana vachiti havana kubvumirana nazvo. Zvichakadaro mamwe madhokotera makuru maviri amiswa basa neUniversity of Zimbabwe pasina muhoro vachipomerwa mhosva yekubatana nevamwe kuramwa mabasa pamwe nekupesvedzera vamwe vavo kuti vasaenda kubasa. Vamiswa basa ava ndivabhotwo mbwa yesango vanove nyanzvi mukuvhiya vana pamwe naDr David Chimuka nyanzvi mukurapa chirwere chemoyo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuUniversity of Zimbabwe pamwe nekunzwa kudivi rehurumende nezviri kuitika izvi munyaya dzeutano. Asi mugwaro rabudiswa negurukota rezveutano vaObadiah Moyo vabvuma kuti vana chiremba vana kuteerera kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa. VaMoyo vati hurumende yavakumirira zvichabuda kumatare mushure mezvo vozivisa nyika pamiri yehurumende. Vana chiremba vakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzinovakwanira kunge vachienda kumabasa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.